A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 27th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the recent outlawing by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond note system, now the only sole legal tender.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz, a short wave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga koshage ole sine ngolobo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele and like us as if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
And PJ, the finance minister, Professor Ntuli Ncube, announced the ban on Monday in its statutory instrument 142 of 2019 in the Government Gazette, in which he outlawed the use of the multi-currency system, saying that only the RTGS dollar and the bond note are now legal tenders.
Yes, and today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families today.
Let's take a look at how the current situation is affecting people in Zimbabwe in a video that was done by one of our colleagues after the introduction and of the ban of the multi-currency system on Monday.
Zimbabwe may have taken another step towards relaunching its dollar, but on the streets of the capital, Harare, people are nervous.
I do not know whether this is sustainable, the new Zim dollar, or it will take us back to an era where there was inflation, there was no goods in the shops, and people, you know, had no means of earning money. So for me, it's quite worrying. I'm in a mode where I'm worried. I don't know what the future holds, as it were, from this point onwards.
On Monday, the interim currency, the RTGS dollar, became the country's sole legal tender, ending a decade-long use of multiple currencies, including the US dollar and South African rand. President Emmerson Mnangagwa said the move was an important step in repairing the economy, but it's caused uncertainty among businesses and people who rely on remittances from the large Zimbabwean diaspora.
We believe that this is not a good idea. The timing is bad. The country is not ready for its local currency. This is going to backfire. In fact, it's going to take us back to the road we traveled in 2008-2009.
Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 after it was wrecked by hyperinflation, which reached 500% in 2008, wiping out pensions and savings. Locals are still haunted by its memories. Mnangagwa, who replaced longtime leader Robert Mugabe after an army coup in 2017, is trying to attract investment and lift growth. But the pressure is immense. Inflation hit close to 100% last month, and with desperate levels of unemployment, Zimbabweans are impatient for progress.
We're hearing a report of the current situation after the introduction of the multi-currency system. It was compiled by VOA, PJ.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje kulabo abasanda kusixhuma sikuhlelo asiyihluzeni bomama. Lapho ke esiphatha indaba eziphathelane labesifazane izankathaze izandlube kanye lokuphumelela kwabo kodwa ngalezi nsuku kulutshwane okuphumelelayo kungenxa yomumo wezomnotho wezombusazwe ongamanga kuhle kwele Zimbabwe into yonke nje iyonakala ngomvulo kunjenje abantu bavuke bethuswe ngumbiko kahulumende esethule umthetho we-statutory instrument 142 of 2019 lapho ke amise ukusetshenziswa konke kwemali zonke zakwamanye amazwe ngaphandle kwedola le-RTGS le-bond note kuphela ukuthenga loba ukuthengisa ukubhadalela indleko yezinto ezenzakala eZimbabwe. Uthena umnumzana Thuli Ncube umphathintambo wezemali kumele kwenziwe konke ngedola leZimbabwe. Akusasetshenziswa irandi la kule South Africa, akusamelanga kusetshenziswe idola leseMelika, akusamelanga kusetshenziswe loba ipula loba ele China, lithiwa iChinese yen yanjo.
Mm-hmm.
Lezo mali zonke vele akumelanga zisebenze eZimbabwe. Kwethu se abaningi ngwabangela njalo inxabangqoza ngoba abantu bonke bebengasakwazi ukuthi benzeni. Abanye bagijimela emabhanga ukuthi bayithatha izimali zabo besithi kungenzakala lokho yena okwenzakala ngomnyaka ka 2008 ukuthi bazavuka imali zabo sezinyamalele sezithethwe nguhulumende. Kodwa ke abebhanga elikhulu lelizwe abe RBZ bahle ba thembisa ukubana hatshi abasoze bayenze khona kwena okwenzakala ngo-2008 ukuthi bazathatha izimali zonke zabantu. Labo abalezi mali abalama-accounts okuthiwa ngama-nostro accounts, labo abalezi mali ezivela kwamanye amazwe ababe bezithunyelwe izihlobo ababe bethengisile impahla zabo bathola ngedola leMelika bazifaka kuma-nostro accounts bazazithola zinjalo. Kuthi ke bona yibo abangazithatha bayezitshintsha ke emkambo we-interbanking kumbe njalo lapho abafisa khona. Kumbe njalo nxa kuyukuthi bayabe befuna ukuthi bayethekelele kwamanye amazwe njengokutsho kukankosikazi Sithembiso Nyoni izolo ngemva komhlangano wekhabhinethi uthe yena hayi bonke abalama-nostro accounts abo nxa kuyukuthi ule dola leMelika usufuna ukuphuma ukuthi uye kweleMelika uyenelisa ukuthi uthathe imali zakho uziqondele lapho yakhona. Nxa kuyukuthi njalo ule pound elakwelebhilithane nxa usufuna ukuphuma elizweni uye ebhilithane ulubhekise khona ngale uyathatha ipound lakho uziphumele uziyele khona ngale. Njalo njalo lakwele South Africa uyalithatha irand lakho lalepula lakho. Ukhulumile esitsho njalo wathembisa abantu ukuthi hayi ngakuzinze. Kodwa ke kuphume ezinye indaba zokuthi abamabhanga bona ngokwabo yibo akade sebesalisa abantu ukuthi bathathe izimali zabo besithi bathole isiqondiso esivele e-RBZ esokuthi bengathathi izimali zona lezo banikwe ngama-RTGS. Kodwa ke uhulumende wahle waphanga wathi hatshi ayisikho akutshiloyo. Yikho ke abamabhanga laba bebese befuna ukuxila abantu izimali zabo ukuthi bangazithathi zisemabhanga. Kodwa ke bathembisile abakahulumende ukuthi hatshi lizigcinise emabhanga zilukulungile kunjalo nxa selizifuna izimali zenu lizizithatha. Singakwazi-ke ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke abantu bakwemukele ngemibono ehlukeneyo. Abanye besabela ukuthi okwaka-2008 la khona kuyena kuzavuka njalo. Kodwa ke okunye okuphume lapho ngaleso saziso kanye la ngomthetho lowo ikuthi intengo yempahla lokudla lendleko yokubhadalela yonke nje into ihle yakhwezwa yakhuphuka okwamagama. Okokuthi namhlanje abantu bakobulawayo bavuke bekhala umkhosi omkhulu kungenxa yokukhwezwa kwentengo yempahla, kwentengo yento yonke nje ongayisebenzisa. Asizweni abanye bangkhona abakhulunywe labo intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ukuqinisa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle. Ukuthi uhulumende efaka umthetho wokuthi izinto zithengwe ngebhondi kuraithi kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho ukuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lo umthetho ukuthi ibondi leselililo selisebenza lapha eZimbabwe libilikwanise ukuthenga so kulungile kodwa kade mele beqale ngokucontrola intengo esemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lo omunye umthetho senelisa ukuthenga
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kade uhulumeni usakhuluma ukuthi uzakhwezela isebenzi zakhe imiholo so izinto sehle zaqonga vele angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazwe leli emazweni ivaliwe so abantu bazaphila nzima sibili kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo
Ya lokhu sokuthiwa lisenzima kakhulu ukuthi kanti sina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazwe nangaphandle zingasebenzi kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha kusasiphathi kahle kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibhondi wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bondi silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani kodwa kukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu likakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bayakutshela intengo nalala kade bethengisa ngayo izolo so sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebamba abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomumuntu
ngabanye babantu abakhulunywe labo bekobulawayo lamhlanje bebabaza njalo bekhonona ngokuguqulwa komthetho lo ovumela ukusetshenziswa kwedola le-RTGS le-bond note kuphela eZimbabwe ukubhadalela indleko ukuthenga loba ukuthengisa kungasavunyelwa idola leMelika kungasavunyelwa ipula lakweleBotswana kungasavunyelwa irandi lakwele-South Africa ikho ke kade bekhonona lapho abantu bebehlaba umkhulu umkhosi engutshileyo okunye njalo yokuthi osiphathelene labo abemkambo wasensitha labo sebe zama ukuthi bathole inzuzo enkulu ngenxabanqoza yona le eyenzakalayo ngoba ungananzelela kakhulu uzabona ukuthi isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu xa liqathaniswa leRTGS ngeviki edluleyo bese lithengiswa bese lithengwa idola leMelika nge-$12.50 amadola alishumi lambili lengxenye kodwa ke namhlanje kube sokuwehlile kakhulu abanye besebelithengisa kumbe kulithenga ngamadola ayisithupha loba ayithoba mine mbili i-$6 loba i-$8 u-RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika ikho ke abantu sebefuna ukugxila abantu kodwa ke emkambo wase-interbanking kube kule ntengo ehlukeneyo layo ekade ibiza kuba ma $2.20 ama $8 khona lapho yeah
kune abo vachangobva kupinda muchirongwa chedu panopa women's round table chirongwa chemadzimai chatinokupai china chega chega nasi tiri kutarisa kumiswa kwakaitwa iko kushandiswa kwemari yekunze kana kuti multi-currency system nemusi wemuvhuro izvi zvakaitwa naprofesa Ntuli Ncube vachiti ivo kubvira nemuvhuro mari ichange iri kushandiswa munyika imari yemaRTGS kana kuti bond zviya zvekuti ukapinda muchitoro unogona kutenga nemari yekunze yemaUS dollar mapound nemamwewo makarensi zvakanzi aiwa hazvisisiri pamurawo saka taona zvakare vanoita mari dzekutengesa pamusika mutema marates achidona asi vazhinji vari kuchema chema nyanya madzimai vachiti kunyangwe zvavo marates ari kudona asi zvinhu mitengo muzvitoro iri kuramba ichikwira saka ndozvatiri kutarisa ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi zvingabatsira here kumutsiridza upfumi hwenyika regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai vachitaura maonero avo
taura analizi chisiko ndiri kwarisati.
Ah, tinokuchingamidza nemufaro kukubva kwarisapi uku. Kwakamira sei kwarisapi panyaya yemari?
Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei.
Mutana Tabet Manyoni ari kuHarare Stratafeni. Mari TGS toti akanaka but nerumwe divi toti akashata futi nokuti mari TGS zvinotenga zvinhu kutaun kana mumashops zvezvichidhura. Saka dhora riri nani nokuti mapraisi acho anenge akabvita zvakanaka. Kana asinambopinda mutaun makuse ndada kutenga chikeni. Ndichisvika chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond. Nhasi ndasvika chinzi 102 bond. Shuga yaita 11 bond nauya kuita 18.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana andakataura nemumwe mudzimai ari kwarusapi anga ari kutaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Ndikazotaurawo zvenasisi Tabitha Manyoni vari muHarare vachichema-chema vachiti pavakaenda ivo kunotenga huku nezvimwewo vakaona mitengo yati kwirei zvekuti vari kuti dai zvaibvira hurumende yadzokera zvayo mukushandisa mari yekunze kunyange zvavo iwo mabhondi acho akanaka asi pari zvino dai zvinhu zvisiri kuramba zvichikwira panyaya dzemitengo. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziya zvokuita, nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu muchitanga necode yekwamuri mubva manyora nhamba yenyu kuti tikwanise kunge tichikupinzai muchirongwa. Tiri kukurudzira nyanya madzimai nekuti china ndoo musi wamunowana mukana wekuti muuyewo ipo pano muchitaura pfungwa dzenyu. Asi vana baba, aiwa, munokwanisawo kupinda muchirongwa bhati achida kuti tipe mukana nyanya pamusi wemichina chega chega kuti timbonzwawo kuti madzimai muri kuzvigona sei kwamuri. Ndiri kunzwa kuti tine mutereri wedu wekutanga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Regaitende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Ehe, taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi kuti munyika pari zvino makungonzi mushandiswe mari yemaRTGS nemabhondi?
Zvinobudisa panguva yakaoma nekuti izvezvi zvinenge tatumirwa vabereki vedu mari kuti vakwanise kutengawo zvinhu zvatinenge tisakwanisa kutumira gosa vamwe tenge tiri kure vamwe vari kuvana Cape Town. Kune dzimwe nyika kuva vakwanisa kutumira riri gosa saka panoitwa sei nekuti mari yacho nemabhondi vosaiti. Igosa vacharitengeki mabhondi vosati hamecharitenga ungochinzika kuti sei chinenge chinzi 25 bond saka kuti vanotenga sei.
Saka imimi zvakamira sei ikoko kuSouth Africa kwamuri? Muri kuona makuita sei panyaya idzodzi dzemari? Mari dzamuri kutumira kumusha dziri kufamba sei?
Ipapo pamari panotaakutonetsa ndiinetoshaakutochiita sei manje pamari ndokutanestres yekutoita sei ipamweichityisa zero vakati kuukuru vanenge vakuda kuti achitora nemabhondi saka toita sei
imi mune mhuri yakakura sei iri kumusha uyezve pamaimbotumira mari maitumira mari yakamira sei pane zvamakuita iye zvino? Wana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi yezvemari?
Havevati zvinotsitsi panyaya yezvemari kuti mwene umwe munhu uchingoshandisa mari yaanokwanisa kuti kana une mahisa ako uchikwanisa kutenga uchiafodha kutenga nemahisa wenongomukiye unodi unotenga kana uchikwanisa kutenga nemaranzi unodi unotenga.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka sisi memori kwamuri ikoko kuSouth Africa.
Hey, come on.
Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. She had actually put her number for us to call her. She's in South Africa, but she's saying she's very unhappy because now when they send money, it means they're, you know, her parents back home are going to get less of what she would have sent because she would have preferred it the other way around where they get their money in Forex. But now since the rates are dropping, it means they will not get to, you know, enough money for them to buy whatever it is that they're buying. So she's saying she wishes the government had actually prolonged the use of the multi-currency system before banning it Monday.
Yes, some are saying there should have been dialogue before they introduced, not just waking up one day to find that all currencies are no longer in use. What is Kangeleke labo abasilandelayo lapha kwa ebulenjini enkundleni yethu epage lethu ele Facebook ku VOA Ndebele, kodwa ke iningi lenu kalifaki inombolo zenu zocingo, ikho ke nyalinxusa ukuthi lifake inombolo zenu zocingo khona lapho silikuze silithinte ngocingo lani likhulume kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingafaka khona lapha osincedisayo lapha kuhlelo lwethu uMike Hobe uzahla thatha inombolo zenu ahle alithinte ngocingo lingenelani kuhlelo ku VOA Ndebele. Kulo Clemens Mzola Dube uthi good evening ladies. Yebo ke Pefenia Ndlovu uthi intambama enhle lawe intambama enhle kuwe. Usimencuku uthi sanani lonke hayi salibonani. Usizalithatha Makandla uthi lichona njani mahlabezulu hayi sichonile singazi lawe khona ngapho. Nesisa Dube uthi salibonani emsakazweni. Yebo Nesisa, awuphilile na? Thina ngapha siphilile. Given Mpofu, given uthi amachono bomka Mthwakazi siyajabula malisazisa ngokwenzakala kwelakithi. Hayi lati siyabonga ngokusilandela la ngokulalela la ngokubukela. Nxa ufuna ukungena uhlelo ngena faka inombolo zakho khona lapha ezocingo kodwa uqale nge country code ukuze sibone ukuthi ungapi komhlaba ungaba se South Africa eBilitane eZimbabwe loba ngapi bonke ke abayenza ama like siyalibonga kakhulu ukuthi liyasilandela njalo libukele kodwa akifakani inombolo zenu zocingo ukuze silidinde.
Aiwa, ndirikunzwa kuti tine mumwe mutereri zvakare. Tinotenda madzimai. Aiwa, manyatso teerera maakuya pachirongwa ndo zvatinofarira izvozvi. Tina asisi Tabitha Manyoni regaitende kwavari. Hello.
Hello, Murisesi Smave.
Aiwa, ndiri wadi chaizvo. Tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tiripo kurise kuAmerica.
KuAmerica kuri nani? Kwakuti dziye yamene ikoko kwa muri ikoko.
Kuno kune chando nenhamo zvese zvingori pamwe chete.
Sorry. Tiudzewo tiri kuona kuti nhasi musi wechina nemusi wemuvhuro takanzwa vanturi Ncube vanova ivo vanobata homwe yemari kana kuti finance minister vachiti ivo hapachashandiswa mari yekunze. Zvakamira sei kubva pakataurwa izvi kusvika iye nhasi musi wechina?
Kubva pakataurwa nyaya iyo yekunzi yes dollar ne rand ne pula zvichashanda zvinhu zvakabva zvatokwira west my shop nematemsfive ichocha yekubva panga zviri nekwatara zvaoma.
Titsananguurewo kuti mamwe mapraize amakasangana nawo kana kuti amuri kusangana navo zuva nezuva akamira sei?
Ndakaenda kupick and pay mpechitatu ndine zuro hupfu taiutenga nema12 ezvine zvavakuta $22.10 kg. Mafuta ekubikisa taimanditenga ne21 now I'm 35 ende kutoona kwacho mafutacho akunyetsa kuziva zvazvongozvehori zvekuzivana uye chingwa hatichatowanike zvachose pamunzi chingwa nabheka vachakwanisi kuya nacho sipo. Taidzi tenga mageisha $3 now akutiwa $14. Mapiedzi watoshandisesisiva kadzi akutiwo $15. Saka zvakawanda zvakakwira iyo nyama yacho yokudyisa checheyo ndo yakuma102 kana iri sechicken pa7 kg kuti $102 bond yavo yavakataure. Saka zvinhu zvakawanda zvakangokwira singaite.
Vemuzvitoro vari kutsanangura here kuti sei mitengo yabva yawanikwa ichikwira uyezve zvataimboona zvezviitika kuti muchitoro unogona kusvika zvichinzi US dollar price ne RTGS ne bond ne swipe zvakamira sei ipapo?
Pick and pay avatari but kutown nemandi ndokwandakaenda ndichinotenga muriwo wangu chicken ngoku ndoko vakataura kuti zvinhu asisi takukwidza nekuda kwekuti anikwanzi bondi ndoyakushanda atiebvumiri kushanda maiso sake sita kukwidza nematenspice nekuti sisi kwatinoenda nohodha kunze tinohodha nemaus saka tiita kutotiwo takatodarowo titiwa towanawo profit uye kutaoni mumatakishopu zvinhu zvakatobhizina nokuti mune mamwe matakishopu ari mutaoni vangosiya maputi ndoakazara zvimwe zvinobatika mabasic emumba vakabvisa vakabva vazviviga saka hazvinombomira ball zvinhu zvacho se zvangokwira even transport mafees evana saka bondiri haritombobatsiri chinhu kana hatitombori mari imari inenge chinge chikwambo chaicho
haigona kutisetsa taakuseka nhambo serugari panapa
zvechokwadi
saka imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei tichiona kuti zvinhu zviri kukwira asi mari yacho iri kuoreswa vanhu haina kuchinja muri kuzvifambisa sei ipapo
itongoriwo kutokezi tangotengo raisi 5 kg ndori kutiwa 40 bond saka tongotiwo kuseni tobikawo raisi wo neshuga yatiwo 18 bond tonwawo tea tongoswererawo nongotiwo vana ndozviripo ma9 bond asi mari yacho manje seni hamu pabasa pacho topiwa 300 bond uye 300 bond yacho inenge iri ecocash ecocash inobatwa kuenda mashopu chese chawatenge chibata mutauni vanotoreta nzoti kana uchitenga necocash iri mari yakati kana soti shuga ta 18 kana kutenga neko cash inenge yakunetsa manje apa vana fees paya unodzidza mwana panodhura murungu wacho akatoma musoro zvake
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo sisitabheta muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko
but ndinongotiwo kune vanhu kavanoti miroo sanamonika mutsvango vasatirwadzise nduva ndamba chingobuda patv vachitudza zvinorwadza havatose vakadzi vakabereka vanenge vachingotaura zvinobhohwa sazoti pahamheno aizoziso ndava tindikudza isisi mavhe bhora riri kubuda rafconi hationi mwazida kubhadhira madhisha anoda kubhadhira neus andi hatisi kubudisa bhora pazetv nekuti tine chikwereti tikunzwa bhora paredhio nge tiri kumusha futi
aiwa mashoko makukutu ndaida kutobvunza kuti iyo nyaya yemagetsi yakamira sei kwenyu ikoko musati mabva zvenyu asi mabva matotaura
kuno magetsi apakambonzi varungu vakamborigara kamiting bvavambofona bvavazvamboita nge zviri nani haachambonzi achaenda but zviri kutotonzi pane 2 months dziri kuya kumberi ari kunzi achaenda zvachose asi kulocation kunogarawo sisi vamwe vakutoita kuti chatonzwa nekuvika nemacardbox hazvinotombomira musi akungoya kuma3 kuchingochema bhatoenda saka hazvinombomira mushe ndoti vamutula mwoyo wavo ngauite ngunu kune rudo munhu kana chiende uchechi so sezvinoitwa nemi munofonera vanhu ivo havazvigoni izvozvo vanongoti nhasi vakangomu kwarumba mavanzi nhasi tazodai naed wake yeyu
aiwa ipapo zvatichaita rambai mabata makadaro matisisi venyu vekumalocation vanemi here ipapo nokuti tine vamwe kola but batai makadaro tichadzoka kwamuri rambai muri panhare ipapo PJ you have a call I think I'll come back to Tabitha
ngilo mlaleli lapha uVivian Ndlovu olalele isicelo sami entendana na fakani inombolo zenu lapha ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lani lingalandela umzekeliso omuhle isibonelo esihle esenziwe nguVivian Ndlovu sokufaka inombolo zakhe zocingo ukuze simthinte ngocingo sikhulume kuhlelo salibonani njani futhi faka inombolo zakho wena ke Pamela Khumalo siyakwamukela kuhlelo Vivian.
Yebo njani wasithi?
Yebo kunjani kona ngapho South Africa?
Ngapha ku-right kodwa kulo mina njengami ngile problem bengifuna ukuya ekhaya so angisakwazi ukuthi kanti uma ngiye ekhaya njengoba nginokusiyokha izinto zami lapha ukuthi kambe ngizozifika zithengile.
Naredza wudzi nige zapata dona. Rige iti ende kuna Tabitha. Ripa nare. Hello Tabitha.
Hello, makadi ya nisi smaze.
Tilipo, manga murgu timune vamwe sisi venye varipo ipapwe.
Ndino wa murto taura mavo.
Mune itwani. Mune itwani uyeje munu gara kupi.
Ini ndu naitwa Anna Manyoni, ndo gara kwa Zaneng Station.
Ehe, tipe uo pungwa zenyu mombo tuzo, kuti mushure mekunge vanturi ngube vataura iwo, nemuswe muvuro kuti marie kunze aichashandi sika mnika, shaka mirase iku kwa zana kwa muno gara uko.
Se kwedu kwa ndi muno ngozo osho, kulokeshe nika bando kema veji kaya kaya kama isu kwa 5 mashisha kaya kaya. Vasati vataura kanga karupita jola. As is no shika kuita $75. Kaine mashisha 5. Tokoti iwa mageti ashu anoya na 2 o'clock kuma usiku takarara. Odokera shakare kuma 4 takarara. Sika kuti tishuwa na mvura, tishuwa na mageti. Atisina jatawa kwa nisa kuwana. Ma price ema kombi. Kombi chaya kupa mwaza next station kupina mtown. Ya kuita $7, $5. Zupko alachola wakati chaisa zupko. Atitombo maoni. Kana weda kwenda kubasa. Rinoto uzo ya kama shukuma 19. Saka yono songo tige. Ndipi nemi $5 macho. Asune kwa sakwa nisi kutushie nda kubasa kwa choma zwaesi. Neutizwa nyanyi sakuuma.
Imi mune muri ya kakura sei. Uye shemuru kujigona sei zuvanezu.
Kutindinga tindino shugona. Tinewa mawavira. Kutindi tinda kushugona parishi noka. Tinganye baku baku nyanya usiku nyanyisa ubamuswe mande. Pakangota ukwashe mari. Maprize haka bamu kaka haka shuta. Zusinga tuita pasina chiri nani. Shukututa kutonota. Waka visire yao mari yoi. Ezino shuwa kutitasa kuisa margins. Wanenge vango chuvachu wanika pese pese. Mwende sa mari enyi koko mpu wa bondi. Bati susi shukutara choko adisene angu. Ntutori naoma yusancho. Asa ndichombo finda kaende sa mari yangu ikoko kana chora anora osimazo.
Sei madaro sister.
Azingambo wapi because hurumende yedu satichavimbi nayo. 2008 vano takanyura. Saka izvozvo tikutozoti kutotinyudza kwakuti vanoti tikapota tieni sa mari koko vachitora mari. Tovatsagira mari, tsatsagira mara munangagwa here. Zvingaita here izvozvo? Vasingari kupiwa mari nedzimwe nyika nenhau yekuti mutuliniwe na mangunja vabve pachigaro chete varambe vari pabasa. Vanhu tu votambudza Zimbabwe yese. Tatambura zvisimave musangonzwa henyu tichitaura kudai.
Saka dai maiwana mukana wokutaura navo ivave vehurumende mataura kuti mimi zviri kunyanya kurwadza ndezvekuti mari yenyu beta iwore zvayo iri pasi pepilo. Mungati chidai maiwana mukana wokutaura naivo vanturi ncube kana naivo amunangagwa.
Ini daende nzinzino kwani sose shuwiro yangu kunyanyisa mkazi anunzi Monica mchangwa ndaida kutoda mechi na ite. Donyako utawara naeka na iwe mtulingi wote utimunoza che kutangisisa jada utanga simave. Tichi ziva china masa achifamba na avari pabasa na amgabe. Atina kubirataona china masa achigara round table na amgabe. Asi uye anuendu kwa kwese sakadele obobunzo tuwane kwa chumbo enda na ikupi. Vanenge vachimboitei izvo zvakaina mukwereta mari izvo zvimachaina kuno kwarupota chirova vanhu saka isusu tichaita kurwakatendiswa kumushandiswa kuchaina nemashandisiro anoita machaina saka ndoda kubvunza kuti vanenge vachiitei ende zvavari kuti mari imunomu haichaita ivo vaenda kunoikwereta nei kuchaina kana isasenzi munomu kana ichisasenzi ngairega kutenzera munhu wese kubva kuhurumende kunosvika inini yahosigero ndiri pasi zvokunyanyo ndirwadza mufunge sisimave ende ndofunga ndiri kumashops nezuroka. Vanhu vese vaitaura kuti mayusi hatina kwatinomaendesa tichamachengeta itori sungano yemwana wese womuzimbabwe iyoyo.
Aiwayo mashoko makukutu pamayusi ipapapa muri kufanike kunana kuwadzana ari kutambirwa here kuzvitoro mapurize akamira sei
izvozvi kana ndichinotenga chingwa neyusi aka vanotongwa ndi $2 asi kana ndichinotenga nebhondi vari kuti $6.80. Izo zvavari kutaura zvayazvaya kuti atsikura kuti vemashops vatambire mayusa musambonyeberwa simave. Ukanotopina mutauni pane vari kutoti inini changu chinhanditengesi nemabhondi ndoda mayusa. Izvozvi vamwe vazhinji zhinji mave mataxshop ndokunyanyisa upenyu hwatakurarama muno muzimbabwe. Tonotenga kwagumba asi kumataxshop kuti asikuya kuya. Mazhinji acho avhara.
Kubvira nemusi wemuvhuro iwoyo.
Kubva musi wemande.
Vachiti chii?
Varikuti hatikwanisi kutengesa nemari nekuti haina simba tinoona hodha kupi nemari yakadai so.
Aiwa mashoko makukutu rambai muri panhare ipapo imi vana manyoni muri kutaura zviri kunyatsofadza vanhu vazhinji vari panapa vari kufara nezvamuri kutaura saka rambai muri ipapo ndiri kuunzwa PJ I think unakola vakakumirira saka regai batai makadaro tiri kudzoka kwamuri manya ine basa asi PJ
siyakwamukela kuhlelo letu mulaleli
hello
nkhuluma lobani
ukhuluma lo mandla eBotswana la
kunjani kona ngapho ngase eBotswana
ngise eBotswana but yathi ngile confusion enza kanti ezivakala ekhaya ukuthi kanti bona umnanga kwamabe ngathi ama user engasebenzi ekhaya bathi siphile njani
bathi lisebenzisa ama rati jesu kumbi bond note
ayithi bathi sibenza ama rati jesu.
Yeah.
For example, man, you see a lot of you see a car, Mara TGS line, you're a happy. You tell me now, when a man who on the shop in Pasa Utene, South Africa, Amarand, you're saying it's a car, I'm a point, does that make sense?
Bonavati won a tennis and Yara TGS, and then also see a interbank market, also see a ten a year and also see a gill South Africa.
Ah, you sibadala singavumi ukurotshwa sibadala kakhulu singavumi ukurotshwa yazi sarotshwa kakhulu sokwanile uyabona abantu babe bavumelana nombono engilawo mina imali zabo amarandi amabhondi ama-yusa kuvele kuyiloko ukugcine sakusebenzisa sibone ukuthi kuzaphethangani ngoba phela ilizwelanakalisela muntu olukhokhelileyo manje enye umuntu engacabanga into efunayo nje kuthiwa umthulisa incube lowo ambonti uyacabanga amayehlela ukuthi ebonthizela bayenza idamage engana elizweni. For example, kathi sihlale egangeni abantwana sola ukuthi balibobani manje asikwazi. Womumo okhona ekhaya sibabhake kuhlale.
So wena useBotswana imuli sekhaya?
Imuli ami sekhaya ngikhuluma nje so uyabona ngiyagulelwa ekhaya. Uba bami kufuthi efakwe emthimeni akuna magetsi. Amagetsi kuthiwa abuya 1 hour kuphela. Abathi hamba doke hadizolo the whole process yaka kuthiwa abuya ngu-3 XL ehambe ngo-4 umuntu abela shot card manje bona belo lokho sithi ama user kabafuni
khona ke nxa usuthumela ekhaya okwakhathesi usuthumela imali eningi ukwedlula kuqala
uyabona iproblem yokuthumela imali eZimbabwe manje ngaze ngiyifake imali ye-Western Union la ngithumela ekhaya bana kungayitholi imali leyo babethi ukuthi libuye kusasa libuye phambi kwakusasa libuye kusasa imali ngicine i-expansion wathi ibhondi liyaluza ivali ngoba into ethengiswa dollar namuhla ethengiswa $5 namuhla isinko siza ukuthi namhla kube $5 sesivuke $6 but imali yabo lokhu se-Western Union ayikhweli ivali uyabona into engiyishoyo
so isingezelele imali okumele uyithumele ekhaya
yabona ngiba ngingathumela i-1,000 pula ye-Western Union ayi ma ngithumela heve ikuze inike something like £5,000 but that £5,000 awunge kuyithole e-Western Union even ngazuyifakela umuntu kuthiwa yini i-cocash ukuze ayithathe they charge you 25% of the amount or kutho ukuthi uma uhambisa i-$5,000 le they charge you 25% to give you cash yabona ukuthi uyabusurotshe kakhulu.
Yeah.
And that money, if you're in a bond, you can't buy anything in Zimbabwe.
Iko ke wena ukhuthazane nxa ungaphiwa ithuba lokuthi ukhulume labakuhulumende uthi kakwenziweni.
Uthi ngikhulume nalo mnankagwa.
Yeah. Lobo umncubi.
Yena ngokwakhe. Hayi angikuzwa uPresident uyakugwanisa. Engoba umuntu ngawayachiya laphana ayekele ethi hayi mina ngiyehlulekile. Ngoba ever since kungumgabe sahlala 10 years umgabe lo tshangira ibanye isikhudlela but isinkwa sasiyidola ezimbabwe kathi sekekudla ifruit kati uyabona ngihambe ekhaya ngazama ukuthenga ama-apple angihlula eshobhu ko-Pick n Pay ama-apple phakethi lamaphepha $120 so mina ngingaphiwa ithuba lokuthi ngikhulume nomnanga ngiyamtshela ukuthi hhayi uze ehlulekele baba ukuphiwa ithuba lakho lokuthi uzame hhayi uyehluleka.
Yeah.
ezama ukuye ngibela lime. I think akwanisa laba akho president kaMehlula. Ngoba umlanga kwa izizwe imali elizwe ukada ama JTC ewanganini bakhe ama JTC adurayo. But la sidubeka. Abantu abathi emakhaya nebafunda behlezi ezitulweni zezigodo. Akula mgwaqo ezibhedle. Kuthi sothi sokwamise esibhedle yazi ukuthi ziyambuhlungu kakhulu. Kuthiwe emnyameni isibhedle silethwa amakhandlela.
Isibhedlela siphi lesi?
Enkayi.
Enkayi.
Eh, nambuye enkayi.
Okay.
Ukhuluma nje sokuthi usesibhedlela silethwa amakhandlela.
Mm.
But manje ukuba umnanzi aphuma kuma TV kuma newspaper la. Uthi Zimbabwe ile mali enzima kakhulu emhlabeni wonke. Kodwa evela ngathi sibona ngathi imali.
Hayi ulungile mne wethu sibongile kakhulu. Ngiyakubona uthi kuthele sibili.
Hayi yabonga dadethu.
Hayi kulungile ubelela ngelihle. Yeah, that was my brother there. He was calling from Tongulunga Msizi Angel. He was calling from Botswana, mm-hmm. and he was saying basically things have gotten really tough. And he's living in Botswana, but his family is back in Zimbabwe. And his father right now is in hospital, in Nkayi Hospital. There is no electricity.
Mm-hmm.
He's supposed to be treated, but the treatment is not going very well because there is no electricity.
Very sad situation. I heard him saying something about them using candles. Very sad situation indeed.
Yes, they are having to use candles in Nkayi Hospital.
Regate zokere kunana sisi vana manyoni. Manyoni, zokai futhi mboti taura vanhu vari kukufarira ipana papa Facebook page yedu ye VOA. Sean anzi, vana manyoni vaka oma. Pane one manyoni ati anzi, bondi rinenge chikwambo. Dzokai zvakare timbonzwa kuti saka kukuwadzana uku veruzhinji vari kuti chii kana muri kungotaura pamune makagara paipe vanenge vari kuti chii
veruzhinji vese simavheka hapana ari kumbofara especially pakazotaurwa nhau yemari handiunyeberai munhu wese ari kutongoshoti totangira papi kuti tonobvisa munangagwa semabvisiro atakanoita mugapi nekuti nyaya iri muzimbabwe taisisimavheka hapana munhu akavhotera munangagwa kutaura chokwadi munangagwa munhu anga akatotizawo zvake tikasara tichizvitira machi yedu munomu ivo vanozivana nachiwenga ngaarwari akazvina mhosva nekuti ndeatipa mhosva dambudziko rese ratanaro nhasi uno takapururudza zveshuwa hatidi mwema takarara tichifara asi hatina kuzva tisokufarira dambudziko rakakura sairori kuti vana vedu vaakuswera nenzara mwana anongoenda kuchikoro ongomupa maputi nemvura hatichakwanisi kuwana drink saka takagara semulokesheni munongoziva mumagedhi momomo hakuna kutombofara nenyaya yemari musatombonyeperwa vanhu vari kure munhu wese ari kutongoda yusa irori ndoriri kudikanwa nokuti ivo ndora vari kudawo vari kumusoro vacho nesiwo ndora tiri kudawo tiri pasi
Kune avo vanenge vasina hama dziri kunze kwenyika yusa iri vanoribata sei imimi muri kuriwana sei yusa iri
munoziva zviri kuitika pane yusa simave ndinogona kuti ndiri kubasa ndiitika ndiri kubasa kudaro ndinogona kungoenda panext apo ndoita part time ndoona kamari kangu mayusa avo takatanga kumatenga asati reti isati yasvika kuma1000 kwayave yezvinozvi ndomawanira anongoita munhu chii yusa rake saka munhu waingotengesa waingoritengawo wochingochengetawo because tinoziva nhamo yedu yemuzimbabwe kuti zvinhu zvikatanga kudai magumo edu ndeyekungopererwa nechikafu mashops ndeyekupererwa netransport saka unongozoti kana ndine yusa rangu kana pane munhu ari kuendawo kusouth ndomubatisawo ondiunzirawo hupfu ndobikira vana ndomashinyirira atakazoita vanhu vomuzimbabwe pa2008 saka zvese zvavachatambudzika kuti vanhu vachaendesa mari kubhengi vachaendesa maagenzi atichaisa everywhere ndiri kuona vachizvinetsa hapana chiri kubuda simave mari haiendi
Saka tomboti mimi semadzimai pane zvamuri kuita here kuti mubatsirane tinoona nguva yapfuura tainzwa kuti kune zvimwe zvakadai setsaona kana chichichi pane here zvimwe zviri kuitirwa kunana kuwadzana kuti semadzimai kuitira kuti mubatsirane kune avo vamwe vasiri kukwanisa kuwana especially ipapa pari kunzi mari yekunzi haichashandisika
muna musina vetikada kutongobatsirana kakutongonzwirana tisi pamwe nemunhu wandiri kuona panext ndomupawo sauti handimunoona zvakataurwa nhau yebhengi nzi kune bhengi remadzimai tikafara zvinzi rinopiwa munhu wese haritarisiko kuti ndiwani asini ndikangoenda inii ndisiri mupoliti bhiro yavoyi handipiwi chinhu ndinonzi une mataitodhidzi here une purazi here kune chinchi nobatika une mota dzingani ine ndinoendera brother yangu inondisira ndikwanisa hangu kutaura department raanosenzera bada anosenzera ari muhurumende imomo akatoya last month achinditaurira kuti iwe ini ndauda kusiya basa but ndikusvika ndosiya sei nekuda kwokuti hatisi kurara tichiyambutsa mota kuna ari mupopoko ziri kupinda mheno nekumusoro kune jecha kuchiwanidzwa matende mota dzichidaika kupinda muno muzimbabwe mausiku vachiraa vachipindiswa mota usiku hwese mota dziri kuenda mumagaraji evanhu vehurumende vakuru vacho vavo mota dziri kupinda dzichienda tiri kutozvizivawo izvozvo vachitinha mombe dzevanhu vachitorera mumwe murungu mombe dzake tiri kuzviziva zvese izvozvozvo because ndiranzvadzi yangu anosenzera ikoko ari kutosvika kuti oitawo sei nemabasa avari kubatiswa akaomarara
Aiwa, mashoko makuku tuimbo. Batai makadaro manyoni, tichadzoka kwa muregeti mbotora mwe mutereri. Halo, kola. Halo.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Mafungai ndiri South Africa.
Ehe, kwakadii ku South Africa uku?
Aiwa, kuri nani zvako, ini muri seyo.
Aiwa, kunotiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekumiswa kwakaitwa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Zvinorevei kwamuri mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvine hama uyezve nefamily dziri kuZimbabwe.
Ndinoona sekuti hazvishandi nekuti kana tatumira mari ikaenda kumusha, hama dzedu kana dzakuda kuchinja mari. Wopiwa mari isingakwanisi kutenga iwo maRTGS avo nechichi iwo ndovanenge vawana foreign currency nekuti mari yavo iyi mabhondi nemaRTGS haikwanisike kuti munhu anokwanisa kubuda nayo munyika achinoichinja kune imwe nyika saka ndiona sekuti apa vanenge vatiteya kuti vaone kutora foreign currency kubva kuvanhu
imimi muri kutumira sei mari kumusha kana zvinhu zvinowanikwa zvichizodyiwa nehama dzenyu neshamwari pane zvasanduka here pane zvamaisimboita zvinhu zvisati zvaimira sezvazvakaita izvezvi
ndinotumira nemukuru .com but kubva musi wemande apa ndisati handatumira uyezve chimwe chichemo changa chiti chekuti kana pandinoenda muzimbabwe epandichada kuenda muzimbabwe ndinofuture kana ndange ndine mari yangu ndichanosvika ndobii sezvo isinzi yaita kwanisi kutenga chimwe chinhu munyika handizvosviki
nhari dzavo dzabva dzakatika asi panga pana kola pafungai vari kusouth africa pj she is literally saying that she is very aggrieved because she's saying she's planning to go to zimbabwe but now she doesn't know if she carries her runs whether she can be able to use those runs to buy her groceries for her family but she was saying she normally uses mukuru but at the moment she's not even sure whether the money that she sends through mukuru when it gets home how much her family will get. And then we had a previous caller Manyoni who is also just lamenting the situation at home she has a lot of allegations of course that she's making about what's going on in government and she says she's not very happy and she would like to see she's saying she's going to hold on to her US dollars no matter what even if they say they have bureau de changes or whatever she will hold on to her currency because she says she learned from the past because in 2008 when this happened she wasn't then able to send other people going outside the country to buy groceries for her because she didn't have foreign currency so she says now she'll keep her money so she can send those going outside to buy whatever she needs over
there. What I liked about she said she is enterprising. Although she doesn't have any relatives that are outside the country that can send her some money, she said they are actually buying every dollar, the US dollar. That they can get. And they are keeping it at home.
Yes.
In order for them when times are hard, they can actually send it to South Africa, to send it to another country, so that those people outside the country can buy them some food or buy them some supplies like soap and everything. Yeah. Unkosikazi, umanyoni. Umanyoni bonke bongu tu.
Yebo.
Kukanya. Umachelela. Wakanya wangandi ngamankazana. Akhaliphileyo. Ngoba utena. Abalazo izihlobo eziphandle kwelizwe ezibathumelayo idola lemelika kodwa abalalo emzini yabo abantu abanengi vele lalo bengelazi hlobo uthi yena balalo idola lonalelo enjalo kabalisi engalitholi lelo dola lalo ba ecabanga ukuthi yena nana angalisa ukusetshenziswa kwalo elizweni uzalithola abantu bazalisa ebhanga akukho njalo ngoba vele uthi uyafunga ngenduku phansi esithi yena vele abalisi lelo dola uhulumende abalisi dola lelo ebhanga ngoba bayakwanisa ukuthi balithenge idola ngalinye laloba angathola idola ngelanga uyaligcina alibophele ukwenzela ukuthi nxa sezimphileki uyakwanisa ukuthi athumele izihlobo labangane abaphandle kwelizwe abangaba baseBotswana abangaba beseSouth Africa ukuthi babathengele ukudla baselele imuli zabo babathengele lesepa yokugeza kumbe yokuwatshisa kodwa nje zwi ethenana la idola lethu nxa belalize libole lisezindlu
vekaiti dzokere kunavana manyoni ha vari kunakisa vanhu pano sisi manyoni dzokai zvakare timbonzwa zvedu kuti kukuwadzana kwakamira sei
hello
ehe mombopamidza takuda kuzosvika kumagumo echirongwa chedu saka poitwa sei tichienda mberi zvii semadzimai zvamuri kuita munzvimbo
hai zvino zvimadzimai havavapererwa zvisimavhe hapasina chokuita because kuwadzana extension kwandogaraka madzimai vangu vari kuita zvefish kurechwell saka kuti vanotora fish dzacho vakaya vachitengisa pawhite house pai pamashops vanoya vodzingirirwa nemapurisa fish dzoenda saka izvino zvi vanhu vangogara vazhinji kutaura chokwadi vakuenda mubhawa
munorevei kana muchidaro
vari kuenda mubhawa kunoita chipambi nekuti fishi dzacho dzinotorwa madomasi acho anotorwa vanhu vapererwa kuti vodii ska semadzimai kuti chiti pane chekuita chaichaicho hapasina smav hapasina hatimbodi munyeba
aiwatomboendawo
tichishandawo kumayadhuku zvitomboriwo nami asi patransport manje ndopaakurwadza nerenti because ye zvino zvirentika munhu haakungokunyorera grosari seni ndakanzinotenga 2 liter zvemafuta 2 kg zveshuga 10 kg zvehup netu magesha nesefi
pane kuti muvape mari
ndoya renti yangu iyoyo
zvitsva izvo matotibatisa imwe nyaya mati vanoita sei
vari kuda 2 liter zvemafuta ne 2 kg zveshuga nesefi maki 2 kg netu mageisha ne 10 kg zvehup ndo renti yangu iyoyo
ndekupi kwavo ikoku kuwadzana uku
kuwadzana extension aiivhini kwakawanda kana kumabhuku zviri kutoitika kana kuheadcrif zviri kuitika izvozvozvo
saka vanenge vari kuti ipapa paunyange prize ikachinja imimi chingounza izvozvo chete
iwo chingondipa zvinhu zvandataura because ezvino zvimari isati yaisati yanzi haichadiwaka tanga takunzi 10 US
ehe
saka ezvinozvo zvadaro vakabva vangoti grosari riri nani asi grosari racho harichatengeki
aiwa mashoko makuku tubatai makadaro manyoni timbotora mamwe makola tikudzoka kwamuri kuti muvharise chirongwa halo kola
halo tidi mavhema
ehe mungoti gagaga ndokuziyai mukoma Donald Mamboma munobva mamhanya nebhora asi nhasi muri pastoppage time
tete zvinogwadza zvandikuona nateti avo zvinogwadza zvingaiti nekuti mukatata kuti ivo vanoti kwai kana ukatenga zvinhu kuzhe kwenyika unobhadhara mutero neduty unobhadhara neforex ndo mari dzazinoenda kuzinara zinara ndinobhadhara kwamutero kuzimbabwe zimura dzoguma dzavo homwe dzavanhu iweye kuda kuti vabatwe vakame vanhu nekuti ndohadi kuti akompetishoni navamwe vanhu vada kungoti forex ndovavuya kuinda muhomwe dzavo chete ivo zvinogwadza tete hurumende dai yakana hanya nevanhu handizivi kuti ii hurumende yevanhu here kana kuti vanhu ava vakangozviisa kuzvimanikidza pavanhu vazonga vavasingadi
aiwanekuti
kana mukatasaka
imimi regai tichitorai mokola nekuti nguva yedu yapera tichadzoka futi nekuti imimi ndimi top wedu panapa mukoma Donald tombti bibai iye zvinezvi nditore mumwe kola tozokubatai futi ndofunga mangwana bibai mukoma Donald halo kola halo kola
halo makadini
tiri wadi ndimi kola wedu wokupedzisira mungoti gagaga tiri kutaura nemi muri kupi uyezve munoitwani
Metro Telestel, Lee Shendoku, South Africa,
Ngoti gaga tivata pedza edu chirongwa.
Nyaya yasanzori yakainzwa edu zviri atisingati kuti zvaruda kuchinja tiri kuendepi hoza tingangotari kushora. Ati pane zvandakaona nandiri kuZimbabwe last week hazviite because kaloma ndaisenga $21 ndakatumirwa nemukoma wangu mari something about $61 ndakatenga chikafu chinenge che 20 bonds or something like hazvisitomboita so ndakunga zvekuti mari dzinenge dzirimwe dzokunze ka tombotani kushanda kutanga vagadzirisa maprizes avo kusvika ava loshe kuitira kuti maRTGs kana tichinge tauzomashandisa akwanise kunge achishanda.
Aiwa, tinotenda. Tinotenda ipapo regai tichibva takukata ito dzukira kumadzimai. PJ, we're hearing there was Donald Mamboma who came in and he is really, you know, saying yes, he agrees with the previous callers who are really not happy with the use of the RTGS and the bond. And this last caller is also chiming in saying he was in Kadoma last week and this is exactly what he saw. He said when he went to buy groceries, he couldn't believe the prices because he went 1 minute, the next minute the price had literally doubled.
Yeah, it was out of this world. Ungakabuyele kumanyoni. Wathi ngikhulume ngokukhulunywa ngumanyoni la.
Manyoni dzokai muvharise chirongo.
Hayi kodwa engakangeni. Umanyoni ngizwe esithi yena lapho ahlala khona emzini wekuwadzana extension sebebhadalela irent ngegrocery. So it's groceries for hashtag groceries for rent.
Manyoni chiuya iti vatapedzisa chirongwa chedu chanhasi. Muripo here panhare apa?
Oh.
Takushipedzisa zvedu toti isusu saka mune ramangwana munoona zvichizoita sei tichiona kuti ino ingori vhiki rekutanga chete.
Tikwana pasina chakajeka apa tatichingoti dai vangoti havo chamisa anokwanisa kunza mayusi akauyuka. Apinde hake zvinhu zvitirerukire takaomerwa.
Munoona pane kutaurirana kuchaitwa here pakati pavachamisa ivava navamunangagwa kana kuti zvakamira sei muchionawo zvamuri kuona iko?
Kutaura chokwadi amunangagwa kutaurirana havatodi nokuti vakatsikwa namuchiuni uyu havatodi zvachose. Asi ivo dai vaida taitoona zvinhu zvichiterukira asi kutoda havatodi zvachose.
Aiwa manyoni nhasi manakidza vanhu vazhinji chaizvo ipo pano regai timbokuverengerai pane vanyora panapa vachiti manyoni nhasi matinakidza papurogiramu yenyu iyoyi pana fungai maurunge ari panapa angachida kuti timubate but nguva yedu yapera Onias Nzuwa iri kunzi top fan yedu vari pano sisi Will Sweeney vari kuti very sad Tandiwe Gumbo ari pano ari kuti kunzi mashuwa pana zvakare Knowledge Ganzi Soul ari pano ari kutaurawo Step Mogava Mutanda vari ari pano angachiti ndifonerei but number pari zvino zvaramba nguva yedu yadyanana saka tinokutendai vana manyoni uye zvenasisi Memory Nyakato vanga vari pano tamboedza namba dza Vivian Fortumotsi Nyasha Mupombwa na Josephine Rinokunda vamwewo vanga vada kupinda pachirongwa asi tinokutendai kumbotinyorera ipo pano pavoa shona ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muno muWashington PJ.
Yeah, hayi sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lalamhlanje sibonga bonke akade besilandela kuhlelo lwethu bebukele kuVOA Ndebele abanye ngengabala amabizo abo Khumbulani Ncube Ska Gumbo Pamela Khumalo lo Precious Dube othi kunzima ngempela kunzima kodwa ke hayi okwalamhlanje wothi sichiye lapha indaba le eyinsinda vaphendule indaba yentengo. Igama lami nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lelanga elihle.
Hanzi nanyasha nikule manyoni matigonera atasiumbe ari kuti hapana chekuita painyika yacho. Ndozvekutaura vanhu tosangana zvakare svondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. I'm Marvelous Mhlanganya uye